Matambudziko ari muZANU-PF ari kukanganisa kufamba kwebudiro munyika kana kuti kugadziriswa kwematambudziko ari munyika nekuti zvaakuitika ndezvekuti vanhu type yegovernment yetinayo muZimbabwe ngechicommunist like yekuti the ruling party is the government and the government is the ruling party. Saka energy yeZANU-PF yaperere kumafaction havasi kuchaita address maproblems akanangana nenyika saka izvozvo zvaakudhonzera upenyu hwevanhu pasi.
Honorable chinotimba.
Handifungi kuti Pishani zvekuti government chii. Government nani, including Pishani. Saka government zviri vari including Pishani. Iye naiye Pishani ndiye munhu futi akapinda mumafashion. Iri sedzo kuti iye ataura kuti ngachidai. Akanga achingorwa namangoma wakwe, natsvangirai, nakupe, naiiri azodzingwa. So you cannot talk about the faction of another party. You won't own a faction of what you are doing. The government is people like Pichai. If Pichai are a dream of what you are doing, you see, how can the ruling party who? Because Anvanika Kunz, what? When they land, like that, on a Pichai. Take on a Pichai, and I was going to wow.
Vamuchaura yapindurai tinzwa hanzi imiwo vanopikisa muri kuita basa rekubatana pahuro nekudaro mungataure kuti ZANU-PF iri kukanganisa zvinhu.
Aiwa, tingoti vachinotimba munhu anosanganise zvematongerwo enyika nezvemukombe kuopposition kwedu kuMDC hatisi. MDC tiri kufamba tiri chinhu one, tine one presidential candidate yedu inonzi Morgan Tsvangirai uyo akakwanise kukokorodza vese vana vake vanga vambofome kana mamwe mapati vana Biti vana Welshman vese vakauya vana Skala vakati mutungamiri wedu ndi Morgan Tsvangirai. But kuZANU-PF zvakuitika izvozvi ndezvekuti uko mai mujuru akatandaniswa uchimhanya kudotito tiri kunzwawo kuti vamunangabva vakazoponera kusouth africa vapuwa maice cream vana mutodi vari kuenda kumajere and so on. So there are a lot of problems dziri kuitika kuZANU-PF. Kuti uchazoziva kuti waakurana hurumende izvozvizvi ndiani pane problem. Uyewo vava kuita system yekuti hapasisina continuity every now and then kwaane cabinet reshuffle. Saka continuity mugovernment hapasina ngenyaya yemafactions iwayo.
Good. Nyaya yekurwara kwamunangabvako iyo Tsvangira akarwara kari pakadoma. Tiri kutozwawo kuti makamupawo futi ice cream. Saka you don't talk about kuti munhu akarwara akaenda uku. Iye anotaura Pisha iyo kuti Tsvangira akazodai totenda dzamwa mombe dzasora nebenzi. Kuti achisapasvika mu-2018 hakune vakawanda vari kutoramba vana kuti vari kutoti pasi nekubatana. Hatingabatani naPisha akadzinga. Ndikupe uyu. The show is the truth. Saka ungataura kuti takasanganisa mukombe wei. Ngoe ti here mukombe wacho kana kuti ngoe waini. Inini ameziyo. Ndiri muzioni echechi Goa. Taurai zvinhu zvinokuti nyika iyi ivakike. How can you build nyika tikada kuti nyika ngaidai? Iwo unoti kumaBritish musapa chinotimba zvakati. Unoti kumaAmericans musapa chinotimba zvakati. That's not it.
Vamuchaurai taurai tinzwa.
Ngaapindure zvavo.
Nekuti maproblems emunyika anokwanisa kupera kana tichinge tiine stability in the government. Then tokwanisawo kunge tiine process yeekonomi yakanaka. Izvozvizvi one maindustries akafa haasi kushanda, hakuna manufacturing iri kuitika, tiri kudependa on importing. Saka kana nyika isikakwanisi kuita manufacture ichiita import iye isina currency yayo, hapana hurumende iripo, hapana ikonomi iripo. Saka pane problem. Saka tinofanira kugadzirisa politics dzenyika. Politics zvenyika is to restore political confidence by bringing in a new government. Takaita bring in a new government, then my investors are nowhere, economy yedu inobva yafamba. But izvozvizvi we don't have a government, we don't have an economy. Ndo problem iripo. Tinoda economy, tinoda politics zvakanaka.
Vachinotimba hanzi pane zvakawanda zvoda kugadziriswa pamitemo nezvimwe zvakadaro kuti upfumi hutange kufamba zvakanaka. Kunetsana kunoita kuti kana vekunze vasade kuya kuZimbabwe.
No, ndozvatiri kutaura ka kuti tishaye kunetsana kwenyu kwemdc kunoita kuti kuti nyika isagara zvakanaka but a ruling party and an opposition if an opposition nani kwe vakabatana then they can say ruling party what are you doing so there hakuna munhu anogona kutaura kuti what are you doing yet are the people first vari kunetsa vatao how can you say ndi people what are you doing yet muri kunetsana now nyaya economy ine dzamba dzika ina currency ya inoitika sei patakata mabhosi that's a very people aita tiri mabhosi inde chitai let's go ahead iwo chita tiri mabhosi ngatikatirei currency yedu vanoramba iwo anopisa nhasi unoona kuti ha zvakazoti haiwaka tendawo zvamunenge muchikanganisa if you are in parliament let's work for the people let's work for the people in parliament we don't need politics in parliament we need to do something which makes the country to go ahead which makes the people to be loved which makes the people to be happy then if you are in parliament if you are to draw the rapport if you are to draw the are we going to build the parliament we are not going to build the parliament we will be started by both people and up to share those are what you are because the one who draw the rapport Pisai must come to my home area. He is my home Nani boy. And I need to teach him politics. It's not politics. I want to tell you what I'm saying. I want to tell you what I'm saying. I want to tell you what I'm saying.